Madzimai makumi maviri nevashanu avo vanga vakatsemuka dundira vakazorapwa navana chiremba vanoti vari kubata denga nemufaro sezvo vave kukwanisawo kurarama upenyu huri nani. Vanotiwo vainge vobatwa sevakageza negoka munyama nevamwe munharaunda mavagere. Mumwe wemadzimai akabva kubocha kumanikaland uye anoda kudanwa nezita rekuti Gertrude anoti azere nemufaro uye anotarisira kushandawo semamwe madzimai.
Haini ndayamurika ngoti zvendanga ndiri haakasikatarisiki nenasikafambiwo panamwe ba naindogara indori mvura indoerera saka haizvo ndayamurika vosi kana pese ndatokwasofamba kana kutoshanda ndakutozvikwanisa zvishandiri.
Mumwe mudzimai anobva kukwekwe akati anoda kunzi amai Susan anoti vakagara nechirwere chekubuda mvura kwemakore gumi nemaviri. Mai Susan vanoti pari zvino vave kunzwa zviri nani uye vanotarisira kuita zvinoitwa nemamwe madzimai.
Ndakanga ndichibridha weti ndisingandinzwa kuti rinobuda ichingoerera nemakumbo. Saka ndaiti kana yachiera nemakumbo pahapana pandainzwa kairwadza. Asi yaiti kana yakutashoma inoyaivava. Mastich manda ndakambochekwa pandakasununguka. Saka paye zvino nekuzooparetwa kwandaitwa ndakutonzwa kuti kuvava kuya kwapera. Iye zvino zvinenge zviri nani.
Mumwe wemadzimai akarapwa mai Moyo vanoti dambudziko rekungogaro rasarasa mvura raivatadzisa kushanda izvo zvaiita kuti vagare upenyu hwekungogara pamba.
Zvaindaziva kundobasa kana kuitawo basa remumba wanga usingakwanisi bozi yaindoerera inondoti nguva diki diki waindonga kutobvisa machira saka pendakabatsirwa ipapo ndakaona zvandichinjira kuti kana kubasa ndokwanisa kuenda zvakatanga muna 2005.
Vazhinji vemadzimai ari kurapwa vanoti vakanzwa nezvechirongwa chekurapwa dundira panhepfenyuro yestudio 7. Gertrude mumwe wemadzimai akanzwa chirongwa ichi panhepfenyuro ino.
Ndini ndinoteerera studio 7 ndopandakachinzwa chirongwa chino ndibva ndatongobatawo nhamba dzacho dzichitaura. Saka pandakabata nhamba dzacho ndakabva ndangofonawo panhamba dzacho ndobva ndataurawo nemunhu ainzi aiti ndonzi Fortunate. Ndobva ndataura naye ndobva andibvunza kuti zvakafamba sei. Ndikati ini ndakangoita madhesa ndakaitwa operation yangu ndakabva ndangotanga kubvinza oitawe tichingobuda ega. Saka zvadaro akabva nditi ndowana vatiri kunyanyuda. Saka kana uri kuda kubatsirikana ndogona kutumidzira mari yekuti ubve kwauri uchiuya kunoku. Saka ndakabva ndaudza kuti ndoda ndoirana nazvo. Ndobva ndataura nemurume wangu. Murume wangu akati zvakanaka kuti uende unobatsirwa. Pandakavaudza kuti aiwa tavirana nemurume wakabva watonditumidzirawo mari ndobva ndauya kunoku.
Mumwe mudzimai achiri akamirira kuvhiiwa anoda kuzivikanwa samai Mhofu anoti vanofunga kuti dambudziko ravo richapera sezvo vari kuona vamwe vachirapwa.
Nekuona kwenakaita vamwe vachigadzirwa ndofungawo kuti zvichaitawo kwandiri. Ndakatomboona vamwe vakagadzirwa ikavhara.
Pari zvino chirongwa chekurapa dundira chiri kungoitwa pachipatara chemuchinhoi apo panotarisirwa kurapwa madzimai makumi mana nevashanu. Asi pane chirongwa chekuti chizoitwa munyika yose munguva inotevera. Chirongwa ichi chiri kuitwa newao ichiyamurwa nebazi rinoona nezveutano pamwe nemamwe masangano akazvimiririra. Vari kuona nezvechirongwa ichi pachipatara ichi vachishanda nesangano reWomen and the Health Alliance International WAU muzvari Fortune Mabandi vanoti vachawedzera mazuva mana kuti vapedze vose vakanyoresa kuvhiiwa. Nekudaro chirongwa ichi chave kutarisirwa kupera nemusi wechishanu chino. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Arthur Chigoriwa.